manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kurume 28, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanotambira danho rakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa rekumbovhara nyika senzira yekumisa kupararira kwechirwere checoronavirus. Nhasi tiri kunzwa kana vanhu vachikwanisa kuteedzera zviri kukurudzirwa zvekuti vagare vasiri pedyo nemumwe kwemita imwe chete kana kuti social distancing panguva iyo vanhu vakawanda vachigara vakamanikidzana mudzimba. Mapurisa nemasoja anoswera achivharisa nzvimbo dzinotengeserwa zvinodhaka muchinoi pamberi pelockdown iri kutanga nemusi wemuvhuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyika ichange yakavharwa kwemazuva makumi maviri nerimwe chete kubva nemuvhuro senzira yekuedza kurwisa kupararira kwechirwere checoronavirus. Danho rakatorwa nehurumende iri riri kutambirwa nevakawanda asi rasiya vamwe vachichema-chema. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakazivisa nezuro manheru kuti hapana achabvumidzwa kubuda mumba make kuenda kubasa. Kusara kwevashandi vemuzvipatara vanenge vachishanda kurwisa chirwere checoronavirus pamwe nevakuru vakuru vemamwe mapazi ehurumende.
Starting Monday 30th March 2020 and subject to further review, Zimbabwe will be under a total lockdown for a period of 21 days. This means all our citizens are required to stay at home, except, of course, in respect of essential movements related to seeking health services, to the purchase and procurement of food and medicines, and for other essential supplies and critical services.
Danho rehurumende iri rarumbidzwa nemutungamiriri webato reMDC vaNelson Chamisa.
Mashoko atingatanga nenguva tichikurudzira kuti anga achiitwa nekuti isu muono wedu ndokuti zviri nyore uye zvakachipa kuti tidzivirire pane kuzorapa. Muchirungu anoti prevention is cheaper than cure. Saka kureva kuti zvaitika izvi uye zvanzi Zimbabwe imbomira, mashoko atinowirirana senyika haasiri matongerwo enyika. Zvava zvekurarama, zvava zveupenyu, tichitarisira kuti nyika yedu inoda ani nani kuti anga ari mupenyu achirarama.
Zvichakadai, mutungamiriri wesangano revezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vakurudzirawo vezvitoro zvakapiwa mvumo yekuvhura mabhizimusi avo kuti vasakwidze mitengo yezvinhu panguva iyi vachiti sangano ravo richatora matanho akaomarara kune vachawanikwa vachikwidza mitengo zvisina mwero.
Vezvitoro tinovakurudzira kuti ngavasakwidzewo mitengo. Takaona kune dzimwe nyika kuti panomhanya vanhu vachinotenga vanobva vakwidza mitengo. Saka isisu tapa danho rekuti mitengo haisi kuzokwira, mitengo yeyo yatingati mabasic commodities, zvinhu zvinodiwa mumba zuva rega rega panguva yega yega. Tati isusu zvinhu izvozvo zvisakwire mutengo.
Kunyange hazvo vaMnangagwa vakakurudzira kuti vashandirwi vabhadhare vashandi vavo panguva iyo nyika ichange yakavharwa. Vamwe vashandi vakaita saamai Mesia Muchichwa vanoshanda pane imwe kambani iri muEastleigh muno muHarare vati vatoziviswa nevakuru kubasa kwavo kuti vachabatirwa mari nekambani yavo pamazuva vachange vasiri pabasa zvichitevera danho rakatorwa nehurumende iri.
Maindians, zvedu maindians zvavanoita vanokutorera madays avo kubhadhara. Anga ndo kubadara kutora madaisa ako ndo kubadara basa nga kubadara ngo gara kumba ke. Pata isi mosha edu kesu. Atisa ta uroti tunwa ndesi lockdown atisiri.
Izvi zvashorwa nemutungamiri wesangano guru rinomirira vashande munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU. Mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa vati vachatora matanho akasimba kuvashandirwi vanenge varegedza kubhadhara vashande panguva yekuvharwa kwenyika iyi.
Saka chaitika icho hachina kuitika nokuda kwevashandi, zvaitika nokudawo kwaMwari. Saka wama bizimisi wano fana kunzgisisa ya wano corporate social responsibility ya ndopa wano fana kutiwoneke. Sisa tikato mbo zika zika kusika kumutemo. Saka atinotarisi ya kutima bizimisi osa acha badara wa shandi mari zao ze moro. Nekuto batira wa shandi nezime mari ze kutuwa tenge chikafu. Nekutenga zino unza utanana sipo zuku geze sawari mzimba zao ne muri zao. Iza zide kuru ziro. Kambani nenge singa ite izi. Tichainya zisazwa kanyanyisa. Nokuta ifanunga echishi wana bizimusi. Kuwasha ndiwe wame warukuba tukwa zakanaka.
Hatina ukwanisa kutaura ni mtungamiri wesangano rinomirira vashandirwi Re-Employers Confederation of Zimbabwe va Israel Murefu kutinzwe udivi ravo sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo uye vasina kupindura mibvunzo yatavatumira. Zvichakadai, mutungamiri wesangano revanorarama nekutengesa mumigwagwa Revenders Initiative for Social and Economic Transformation vasameo wadzai vati vari kutambira danho ratorwa nehurumende mukurwisa chirwere cheCOVID-19. Asi vakurudzira hurumende kuti ibvumidze vanotengesa mumigwagwa kuita basa ravo vari munzvimbo dzavanogara sezvo vachiti vanhu vazhinji vari kurarama nekutengesa pamwe nekuita mabasa emaoko.
Isu seboka tinogona kubatsira nezvekupfeka zvakachena kusanganisira even zvekukavha miyamuromo nemhuno zvatiri kuona zviri kungoshandiswa nevanhu vese nemagloves kuti mamembers edu ange achishanda achichengetedza futi upenyu hwemacustomers avo.
Zvichakadai, vachamisa vakurudzira hurumende kuti itaure nedzimwe nyika vedzisvondo pamwe nevemasangano anoshanda akazvimirira kuti vabatsire veruzhinji nechikafu kuitira kuti veruzhinji vasaziye nenzara panguva iyo nyika ichange yakavharwa.
Tine kurudziro yekuti hurumende pachayo kubudikidza nemari inenge iri muhombodo yenyika kana kuti shamwari dzakatikomberedza vane mari dzakawanda vari kune dzimwe nyika vanoda kubatsira makambani, machechi nemapoka akazvimiririra kubva civic society, international partners, our global partners vaungane vabatanidze nekuverengedza pfungwa kuti vabatsirewo avo vanenge vachishupika vasina chikafu, vasina hupfu, vasina mpunga, vasina zvokudya, vasina zvekunwa. Ndo zvatinoona sekuti zvingagadziriswa. Saka takurudzira kuti ngapa vanenge vane kutambudzika kwokudya nenhamo, nokuti muZimbabwe taita nhamoka mbiri yokuti uku kudumbu tiri kuparara nenhamo nenyaya yeushayi nenyaya yekushaya chikafu nedrought.
Vamunangagwa vakakurudzirawo makanzuro ose munyika kuti aone kuti abvisa marara mumisha inogara veruzhinji panguva iyo nyika ichange yakavharwa senzira yekuti nyika yose inge yakachena. Vamunangagwa vakatiwo hurumende ichaonawo kuti vashandi vemuzvipatara vachange vari pabasa vawana mbatya dzekuzvidzivirira kuti vasabatire zvirwere, uye vakatiwo hurumende ichaona kuti veruzhinji vachange vaine mvura panguva iyi. Veruzhinji vaswera vari mumitsetse vachitenga zvokudya segadziriro yekuvharwa kuchange kwakaitwa nyika kubva nemuvhuro. Chirwere cheCOVID-19 icho chakatangira kuguta reWuhan kuChina chauraya vanhu vanodarika zviuru makumi maviri nezvina pasi rose, uye hurumende inoti muZimbabwe chirwere ichi chabata vanhu vanomwe kusanganisira vazororo Makamba avo vakaurayiwa nechirwere ichi nemuvhuro. Nyika dzakawanda pasi rose dzakatora matanho yekuti veruzhinji vagare mudzimba senzira yekuedza kurwisana nechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zviri kukurudzirwa pakudzivirira chirwere checoronavirus zvekuti vanhu vagare vasiri pedyo nemumwe kwemita imwe chete kana kuti social distancing zvinogona kunetsa kuteedzera mumisha inogara veruzhinji umo vanhu vanogara vakamanikidzana sembeva. Godwin Mangujga anotipanya inotevera.
Chimwe ochiri kukurudzirwa kuti vanhu vagare vachigeza maoko avo nemvura yakachena senzira yekuti vasabatire chirwere checoronavirus. Panguva iyo pombi dzemvura mumadhorobha nemaguta akawanda dzisina mvura yacho. Mumwe mugari wemumusha wemufako semarare vaJeans Piri vanoti havaoni izvi zvichiitika nekuti vanogara vakawanda uye mvura yakachena iri kunetsa kuwana.
Pamba ndiri about 12 iforumdi zvekuti 1 meter izva zvindune zvichiita plus nyaya running water iyi nezvimvura yacho yaenda pachibhorani hamenotoita sei because vari kurambidza vanhu kuungana vachiti 1 meter 1 meter teta kuda kutora mvura pachibhorani saka hapane nyaya.
Mumwe anogara pamba imwe chete navapiri vaWarren Jonas vanotiwo zviri kutaurwa izvi zvinogona kuitwa chete kune vanhu vane dzimba dzakakura uye vaine mhuri shoma. Vatiwo nyaya yekuti vanhu vagare kumba kana lockdown inoita sekuti hurumende inovakoshesa asi vakati upenyu hwakavaomera nekuti hurumende iri kutadza kuvariritira.
Vangaite nguva vari kutityira but hapana kutityira kwavari kuita because vanhu vese vakatofa kudhara because kugara kwatiri kuita mvura hapana zvonzi tozoita magariro akanaka kana magara mudzimba hapana zvazvinobatsira.
Asi mumwe mugari wemublock 8 Mumbare uyo asina kuda kudomwa nezita rake audza Studio 7 kuti coronavirus yacho ichanetsa kudzivirira nekuda kwemagariro ekumanikidzana avanoita mumahosteri pamwe nekushayikwa kwemvura yakachena.
Vanhu vanenge vakawanda ndikuzvangunepo vanhu vanenge vakawanda kuita kunge mbeva ndudzime dzimba zvokuti haaoma hazvekumazvokutomanogonatiuma 9 10
Munyori mukuru musangano ravana chiremba vanoona nezvekodzero dzevanhu reZimbabwe Doctors for Human Rights Dr. Norman Matara vaudza Studio 7 kuti chakakosha kuti vanhu vagare kudzimba dzavo zvisinei kuti vanogara vakawanda here kana kuti kwete. Dr. Matara vanoti kana vanhu vakagara padzimba dzavo hapana anounza chirwere ichi uye zvakakosha kuti vanhu vaitewo utsanana nekugeza nemvura nesipo.
Tinonzwisisa kune vamwe vanogara mudzimba vari family members vakawanda vachigara paimba imwe chete asi tinoti kunyange zvakadaro garai mudzimba dzenyu idzodzo nekuti as long as pasina munhu ane utachiwana kunyange makawanda zvakadini pamba mukasabuda muchinotora utachiwana panze haukubatei muri mudzimba dzenyu. Saka zvakakukosherai zvakakoshera mhuri yenyu kuti mugare mudzimba musafambe fambe nekuti mukufamba panze muchinosangana neuwandu hwevanhu vanenge vabvawo kunzvimbo dzavabva vamwe vabva kunze kwenyika nopakutora utachiwana muchidzokera nawo kumba.
Vaimbo vegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa zvakare vari munyori anoona nezveutano mubato guru rinopikisa remdc Dr. Henry Madzorera vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti hurumende ipe vanhu pekugara zvakanaka senzira yekudzivirira zvirwere zvakaita secoronavirus. Vati kunyange hazvo nyaya dzakaita sekuti vanhu vasaungane uye kuti vagare vakaparadzana kana kuti social distancing dzakakosha, chinhu chikuru chinodiwa pakudzivirira coronavirus kuwanisa vanhu mvura yakachena kuti vageze maoko avo kuitira kuti agare akachena nguva dzose.
Chandinoona chinobatika chinogona kuitwa nokukurumidza kudzivirira coronavirus kuti imhanye zvikuru mahigh density area medu kusupplya mvura yakawanda. Hurumende ngaipe mari yakawanda kumakanzuru vasupply mvura yakawanda nemabhauza nyange zvibhorani chibhorani chogona kudrilliwa in one day chikatoshanda. Tinokurudzira hurumende kuti iite itarise zvinhu zvese izvozvo kuti zvinoshandika nazvo ndezvipi. Ndinoona kunge masanitizer ari shure kwemvura, mvura ndo iri panumber 1, mvura nesipo, vanhu ngavageze nemvura nesipo.
Kunyange hurumende ichiti vanhu havafaniri kuungana, vanhu vari kutoungana kuzvibhorani mumaguta sezvo vasina mvura dzemupombi. Hatina kukwanisa kunzwa kudivi rehurumende sezvo gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo vange vasiri kudayira mbozhanhare yavo. Asi vaMoyo vakaudza vatori venhausvondo rino kuti zvakakosha kuti vanhu vagare vachiita zveutsanana nguva dzose kuitira kuti vasawirwe nedambudziko rechirwere checoronavirus. Kunyange hazvo pari kukurudzirwa utsanana, coronavirus yakatobatawo vamwe vatungamiri venyika dzakabudirira vakaita sava Boris Johnson vekuBritain, Prince Charles vekuBritain, mudzimai wemutungamiri weCanada amai Sophie Trudeau, dzimwe nhengo dzeparamende muAmerica pamwe nevashandi vemutevedzeri wemutungamiri weAmerica vaMike Pence nevamwe. Kusvika pari zvino coronavirus iyo yabata vanhu vanodarika mazana matatu ezviuru pasi rose yakabata vanhu vanomwe muZimbabwe uye mumwe wacho Zororo Makamba akashaya mukutanga kwesvondo rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vagari vakawanda muchinoi vanoti vatambira zvirikuitwa nemapurisa nemasoja ayo ari kuvhara nzvimbo dzose dzinotengeserwa zvinodhaka muguta iri. Asi vamwe vagari vaswera vachimhanya mhanya vachitenga zvekudya vachityira kuti zvingangoshayikwa muzvitoro. Nunurai Jena anotipanya inotevera.
Kubva nezuro mapurisa nemasoja ari kutenderera muchinoya akawanda achivhara nzvimbo dzose dzinotengeserwa zvinodhaka. Kuwanda kwemauto nemapurisa mumigwagwa kuri kuitawo kuti veruzhinji vapindwe nekutya sezvo nguva zhinji mauto achizivikanwa zvikuru nekutyora kodzero dzevanhu. Mumwe mugari wemumusha weruvimbo muchinoi makare vatatenda Chitache vanoti danho rakatorwa nemapurisa kubva nezuro rakanaka chose sezvo vanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus vari kuwanda munyika.
Mapurisa zvakatanga kuita nezuro muno muchinoi chinhu chatinoona chiri chinhu chakanaka o chinoisoti chikwanise kuita kubata chirwere ichi. However, vakanonoka chitarisira kubvira panga pakataurwa kare kunzi ngatitange kuita mameshures evanhu ndavasende mumabia hose vanhu ndavasende mumachechi nezvimwe zvakadaro. Saka tinononge vakatiregerera zvakaisoti pamwe chirwere zviwande.
Asi muzvare raiza basa vanoti kufamba kwemasoja mumigwagwa kunopinza kutya kukuru muvanhu zvichitevera kukuvadzwa nekuurayiwa kwakaitwa vanhu vakawanda gore rapera. Muzvari basa vanoti kuonekwa kwaitwa masoja ane zvombo mumigwagwa kunogona kuve kwapakuti vanhu vamhanye muzvitoro vachitenga zvinhu sezvo zvinhu zvisina kujeka kuti zvichange zvakamira sei kutanga nemuvhuro apo mutemo wekurambidza vanhu kubuda mudzimba dzavo wakataurwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa uchatanga kushanda.
And then one of them will take a shop because they don't know. It's a shop.
Vakafanobata chigaro chemutauriri wemapurisa mudunhu reMashonaland Land West vaIan Kohera vati mapurisa achange achivharisa mabhawa nenzvimbo dzose dzinoungana vanhu kunyanya nguva dzemanheru. Mutauriri weZimbabwe National Army vaOfiasi Makotore havana kukwanisa kupindura mibvunzo yedu vakatitiise mibvunzo iyi mutsamba mbozha kuitira kuti vazoipindura kana vachinge vadzokera kubasa. Asi kuvharwa kwezvitoro nenzvimbo dzekutengesera munyika kwatambirwa zvakasiyana-siyana, vamwe vachiti danho rakatorwa nehurumende rakanangana nekuchengetedza utano hwemunhu wese. Vachitata vanoti kurwadziwa nenzara kuri nani pane kufa sezvo chirwere checoronavirus chiri kuuraya vanhu.
Shutdown yakanaka wezinoiso kuti tikwanisa kudzivirira zvirwere. Chirongwa chatiri kusapota chaizvo dai vanhu vakwanisa kuteerera zvataura purezidenti zvinoiso kuti chirwere chisakwanisa kuspreada bo chirwere chiri kuuraya. Pakukanganisika kwekurarama kwedu tiri vanhu vanorarama kubva muruoko zvichienda mukanwa, saka zvinhu zvicharwadza asi kurwadza kwacho kuri nani pano kuti tife nechirwere ichi.
VaIsraeri Nyandoro vanoti kunyange hazvo danho rakatorwa nehurumende rakanaka, chimwe chinhu chakakosha ndechekuti hurumende iite basa rayo nemazvo kuitira kuti muzvipatara zvose pamwe nemuzvitoro zvemishonga munge muine zvose zvinodiwa kana munhu achinge abatwa necoronavirus.
Kukutonzwa kuti panodiwa maventilators, panodiwa protective yatinonzwa kuti yakasvika. Ndo zvinhu zvatinoda izvozvo. Marequirements anodiwa muzvipatara zvichachengeta vanhu vane urwere hwecovid-19 anenge amo. Saka tiri kunzwa kuti zvinhu izvozvo zviri kuuya. Saka zvinofanira kunge zvain place.
Mumwe anga achitenga zvekudya zvakawanda muchitoro chetiemu muchinhoi vatraison munyaradzi vanoti nyika yawirwa nematambudziko maviri ekuvharwa kwezvinhu nenzara sezvo pasina mari uye mitengo yezvekudya ichikwira zvakanyanya nguva dzose. Zvichitevera danho rakatorwa nehurumende nezuro, vanhu vakawanda havasi kuziva kuti upenyu hwavo huchange hwakamira papi kutanga nemuvhuro apo hurumende iri kutarisirwa kumwaya mauto nemapurisa mumigwagwa nemudzinzvimbo dzinogara vanhu achiona kuti urongwa hwehurumende hwekuti vanhu vagare mudzimba huri kutevedzerwa nemazvo. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Svondo rapfuura tanga takati tichakupai hurukuro yatakaita naamai Rita Nyampinga, asi pari zvino hatichakwanisai kukupai hurukuro iyi. Saka tichange tiri kutaura naamai Mildred Munjanganja vesangano reZim Thrive, avo vari kuedza kuunganidza homwe yekubatsira vari kusangana nedambudziko rechirwere checoronavirus kana kuti COVID-19. Tinokuchingamidzai nemufaro pachirongwa chedu, amai Mujanganja. Mungatitsananguro here nezvesangano renyu uye nemabasa amuri kubata pari zvino?
Zim Thrive takaitanga gore rapera tichida kubatanidza nyika, tichiti ngatiendei kumba muna April tipembere independence yedu, you know, tione hama neshamwari dzedu, tifare zvikabva zvakuona nekuti tava pakati pecoronavirus. Saka tavatati okay, tichiri kuda kubatsira nyika yedu, toita sei manje? Vanhu vese ava vanga vari vachititevera vachitiaploda vachiti ngatiitei izvi zvakanaka kubatsira Zimbabwe, vasara vasina zvekuita, vari kutya, havasi kuziva zvekuita. Tikati ngatititorai pfungwa dzedu dzese neall our effort toisa towards kubatsira situation yatinayo iye zvino. Zvatiri kuda kuita ndezvekuti tiwane mari yekuti tiise mapersonal protection equipment and supplies muchipatara kuti tibatsire madokta edu nemanesi edu vari kufanira kuchengeta nekubatsira vanhu vanenge vabatwa nechirwere checoronavirus.
Sangano renyu iri rakakura sei uyezve munobva kupi nekupi?
Turi kwose. Grupu redu rine vanhu vanobva kuUK, kuUS, Canada, Egypt, kuZimbabwe, kuSouth Africa, Australia. Hapana nzvimbo the whole world pasina munhu weZim Thrive neCOVID-19 Zimbabwe. Iye zvino Facebook grupu yedu inonzi COVID-19 Zimbabwe ine vanhu 62,000 vari kutera grupu irori, tichivabatsira tichivaudza updated information. Tine madokta ipapo vari kupa vanhu information inovabatsira.
Muri kushanda nevanhu vari muhurumende here? Tichitarisa kuti mati muri kuda kuti munoisa michina kuzvipatara uyezve vari kutambira sei zvirongwa zvamuri kutaura izvi?
Isusu Zim Thrive tine MOU nehurumende yekuti ngatibatanidzei, ngatishandai chose kuti tibatsire Zimbabwe. Iye zvino patachinja direction yedu yekuti ngatichibatsirai Zimbabwe pacovid-19, tanyora tsamba kuhurumende kuti aedu yaapril yazokona yekuti ngatiitei independence. Saka zvatava kuitai zvino ndezvekuti tiri kutora madonation kuti tigobatsira zvipatara. Saka ndo direction yatiri kuita, tiudzeivo kuti tofamba sei, tobatsira sei. Saka izvino takamirira tsamba inobva kuhurumende vachitiudza direction yacho yokuinda ndatrigard.
Muri kutsvaga mari yakawanda sei uyezve pari zvino matotanga here kutsvaga mari iyi?
Saka mari yatiri kutsvaga i25,000 iye zvino. Tatanga GoFundMe yamunokwanisa kuwana www.zimthrive.com. GoFundMe iri public, yakatangwa nemacitizens eZimbabwe, grupu redu iri kuranwa nemacitizens eZimbabwe. Tichiti chero tikaisa $1 tose tinokwanisa chero kutenga mamask, magloves, masanitizer. Mari yacho ikakura pamwe tinokwanisa kutenga maventilator. Tinotiwana dokta vari kuZimbabwe uko vari kutarisa zvipatara zvose munyika mose kuti okay, zvipatara zvacho zvinenge zvichichengeta vanhu zvingani. Saka Dr. Grant Murawamema ndivari kuita head that project yekutudza kuti zvipatara zvakamira sei. Ndiani head doctor weeach hospital vanenge vachichengeta vanhu and masupplies avo akamira sei? Saka tii tatirikufanira kuvatengera isusu? Ndo homework yatiri kuita iye zvino.
Mungati pari zvino mane mari yakawanda sei paGoFundMe apa?
PaGoFundMe pandapedzisira kutarisa, within 6 hours takwanisa kuita $1,100 paGoFundMe ipapa. Tiri kuona kuti vanhu vari kuda kubatsira kuti tibatsire nyika yedu panguva yakaoma.
Pane vamwewo vanombotya vachiti mari idzi dzikawanikwa dzichipinda muhomwe yehurumende dzinogona kuzonyura, munotii nemazwi aya?
Izvo hatisi kupa mari yacho kuhurumende tiri kuenda kuzvipatara tichiti muri kudei saka tiri kuita leverage team yedu kuti ngatiti toziva kuti mahospital yavari kutsvakei totenga zvinhu zvacho isusu toshandisa vanhu vemutimu yedu vanoita macarrier nemafreight voendisa zvinhu zvacho kumusha uko initiative ya iri apolitical haisi yehurumende ngeyevana vezimbabwe saka tiri kuti isu sevana vezimbabwe ngatibatsire nyika yedu tichibatsira nyika yedu direct saka mari yacho haisi kuzoenda kuhurumende
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai amai Mildred Mujanganja vesangano reZim Thrive kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu our lives.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvekurudziro yemukuru anoona nezvekodzero dzevanhu musangano reUnited Nations kana kuti United Nations High Commissioner for Human Rights amai Michelle Bachelet, avo vakakurudzira kuti nyika dzakatemerwa zvirango zvinge zvichibviswa kuitira kuti dzikwanise kurwisana nedenda recoronavirus. Hurumende yeZimbabwe yakatsigira kurudziro yaamai Bachelet yekuti zvirango zvibviswe. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga. Tinogamuchirai nemufaro vaMavhinga muchirongwa chedu. Mungatiudzawo maonero enyu kana pfungwa yenyu pamusoro pekurudziro yeUnited Nations yekuti zvirango zvinonzi zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe.
Hongu ichokwadi kuti sangano repasi rose reUnited Nations riri kukurudzira kuti kune nyika dzakatemerwa zvirango. Zvirango izvozvo zvimbobiswa kuti zvisakanganisa kupamiswa kwemishonga nezvimwe. Asi zvakakosha kuti tizive kuti Zimbabwe haina zvirango zvayakatemerwa pari zvino senyika. Zvirango zviriko zviri kuvanhu. Hakuna zvirango zvingakanganisa kana kutadzisa Zimbabwe kuti iwane mishonga nezvimwe zvakakosha zvekubatsira panguva ino yecoronavirus. Tinoziva kuti sangano reUnited Nations pari zvino riri kutotsvaga mari richipema pasi rose kuti ribatsire nyika yeZimbabwe. Masangano akaita seWorld Food Program kuZimbabwe ari kuyamura vanhu nechikafu, hapana chikonezo chiripo, uyezvewo vanokwanisa kubatsira pasi rose vari kubatsira nyika yeZimbabwe. Mazuva mashoma apfuura muzvinamari wekuChina vaJack Ma vakatumirawo zvikwanisiro kuZimbabwe zvikagamushirwa zvikatambirwa nebazi rehutano muZimbabwe. Kureva kuti zvese izvi zviri kuendeka zvakakosha kuti vatungamiri venyika yeZimbabwe vaite nepavanogona pese kuti vanhu vese vabatsirike nekuti dambudziko guru riri kuZimbabwe nderehuori riri kutadzisa zvinenge zvatumirwa kuti zvibatsire vanhu kuti zvisvike kuvanhu vari pasi zvoperera kune vari kumusoro vanenge vaine zvikwanisiro nechekare. Zvakakosha kuti munhu wese awane kuchengetedzeka mukati menyika yeZimbabwe kunyenyenyaya panguva yakaoma kudai yecoronavirus.
Tinotenda zvikuru vaMavhinga kuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu. Manga makateerera kugweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba mthwakazo omuhle kumagumbi amane omhlaba lapho lingali khona olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 28 kumbimbitho 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempila kahle luthi sokulabantu abayisikhombisa 7 asebetholakale belegcikwane le coronavirus elizweni.
Abantu baminyene ngokunzima izikolo zonke lapho kusawulembubantu baminyene nabantu bafuna igrosari abavunyela ukungena phakathi osebelayini ephandle so kumwa khona amaikhaaabeka.
Ilizwe limatasatasa, uzulu edinga okungamphilisa okwamalanga angamachumi amabili lanye alandelayo lapho okuyaba kungahanjwa mahlayana ezitaladeni.
Ya indaba yamasoti abayikhangelele abantu bayizaba.
Intengo ezitolo iyaqansa ngesikhathi abantu bethenga okuzabaphilisa okwamalanga angamachumi amabili lanye alandelayo ngesikhathi kungaphunywa ezindlini.
Okumqoka kahle kahle ukuthi isikhathi sesingathi sesiba side njalo sesitshaywa la kulomkhuhlane osusuke wamemetheka.
Amagqwetha amela olwela ilungelo loluntu umnumzana Josephat Mzacangulube labanye abane athi asevinjwe yikuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus ukuthi aphikise isigwebo sabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ugatsha lwezempila kahle luthi sokulabantu abayisikhombisa 7 abalegcikwane le-coronavirus elizweni. Embikweni owethulwe yilolu gatsha, owabulawa ligcikwane leli umnumzana Zororo Makamba laye uyabalwa kwabayisikhombisa laba. Kulabesilisa abane, labesifazane abathathu. Ngaphandle koyedwa ohlala edolobheni le-Victoria Falls, abayisikhombisa bonke bahlala eHarare. Oyedwa owayevela kwele Dubai wathelela ababili, kuthi ababevela kwele Melika ababili ababalisa umnumzana Makamba layo othiwa wathelela oyedwa igcikwane leli. Bekuyisiphithiphithi lamuhla endaweni zelizwe ezijiyeneyo abantu bethenga ukudla ukuzabaphilisa okwamalanga angamachumi amabili lanye okwathiwa ngumongameli Emerson Mnangagwa abantu abamelanga baphume ezindlini njengendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Sixoxele abantu endaweni zelizwe ezijiyeneyo ukuze sizwe umumo. Siqale ngakobulawayo lapho esixoxe khona lo mnumzana Ambrose Sibindi, umkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association.
Abantu baminyene ngokunzima izikolo zonke lapho kusawulembubantu baminyene nabantu bafuna igrosari abavunyela ukungena phakathi osebelayini ephandle so kumwa khona amaikhaaabeka kuphina kusenza ukuthi abantu sibele impilo zabo futhi bese.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, umkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhonale kobulawayo. Siphinde salubhekisa edolobheni leHarare lapho esixoxe khona lo Councillor Thamsanqa Hadebe.
Abantu abhizi bezama ukuthi bazithengele izinto zokuthi zibe ezindlini zabo zokudla, ukuthi bathenge isikafu sabo zokudla ngalelo langa kusiya phambili, ngoba kabakwazi ukuthi kuzakuba kumi njani, baza kuvunyelwa yini ukuthi baphume bengena emavinkilini noma ezitolo bezithengele izinto. So kakumanga kuhle, uzabona le ntengo zezinto kade ngisembare kathe so intengo zikhwele kakubi namhlanje kuphela ekuseni ngendawo ukuthi abantu bakangelele ukuthi otherwise ililanga elikhona lodwa eliselisele kungakabi khona le lockdown yokuthenga iskafu lekunye kungafunakala ngabantu.
Kodwa abakudingayo abantu baya kuthola yini?
Okunye kuyazuzakala, okunye kakuzuzakali. Engikubone kuthengwa kakhulu izinto ezifana namakabichi, abathi ngamakanyanisi noma amachang, angithi yakwazi khonoko. Izinto zezingaba umbhida ekutshebeseni isitshwala sabo, ngoba kukhanya impuphu sibelayo, abanye sebadinga umumbu ukuthi bagayise, vele abanye bayagayisa ngalesi sikhathi ukulungiselela ilanga lemali.
Njengoba kuthiwa kuzasetshenziswa amasotsha, abesabi abantu ukuthi kungaba locuku?
Ya, indaba yamasotsha abayikhangelele, abantu bayesaba ngoba bayawazi umumo weZimbabwe uma sekusetshenziswa amasotsha, ukuthi vele amasotsha lawo ababamba njani ngaleso sikhathi asesetshenziswa. Yikho laba bantu bezidingela bephume bebaningi ezindlini zabo besiya la kulezo ndawo ezokudinga isikafu sabo, ukuthi bahlale vele bezilungiselele. Kodwa labo bayakhangelela ukuthi lapho lalaphaya kulabanye abazaqina bezinikele ukuthi asike siphume siyedinga lokhu, kumbe sidinga utshwala, kumbe sidinge lalokhu, sibone ukuthi kuyahambeka yini phandle. Kodwa abaningi bangikhona vele sebelungiselele.
Lo ke ngukansela Thamsa Ngahadebe owedolobho leHarare ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhonale eHarare. Siphinde salubhekisa edolobheni leHwange, lapho esithole khona umnumzana Lawrence Pen Pusha Moyo.
Namhlanje kunzima, namhla bekulethe impuphu, bekubuya impuphu lapha, abantu benza isiphithiphithi kube bezigorone, abantu bezama ukuthi bedinge impuphu, besenzela qele ukuthi begcine impuphu ezindini ezafika kumalanga ayi-21 beku-lockdown. Okutho ukuthi ngikhuluma nje abanye bayiswelile impuphu, okuyinto ebuhlungu kakhulu. Asikwazi ukuthi i-lockdown le-21 days abantu bazaphila njani, njengoba bengelesanga ukuthi impuphu. Njalo eyinye impuphu kwenye izitolo, izitolo iyadura, kwezinye izindawo ye iyadengeka, kodwa izinto isikole impuphu yakhona iyadura. Okuthi singathi nje, one, impuphu yakhona iyaswelakala, two, ingatholakala uthole ukuthi iprize yakhona yona ngokwayo iprize yenza ukuthi abantu bengafanisa ukuthi bebelayo. Ngingathi sikhangele sekule zinsuku ezitshwana kuphela ukuthi singene ku-lockdown, asikwazi ukuthi abantu bazaphila njani lapha ku-lockdown.
Indawo ze-eHwange, izambuzi lalapho kugezelwa khona, kwesinye isikhathi abantu bageza ndawonye, basebenzise khona lokho ndawonye, ngokubona kwakho akusoze kufake na abantu engozini yegciwane lele le-coronavirus?
Khona nje kuthi singakahambi ngale endaweni singasakhulule izambuzi khona asikhangele okwempuphu khonokho. Iyathola ukuthi indaba zempuphu lezi kuba levigoroni engayenzi. Ngathi kule vigoroni efana engayenziyo, uyathola ukuthi i-social distancing yakhona ekhulunywa ngayo leyo ukuthi sivikele umkhuhlane, ayisoze iyehlula ukuthi iphumelele, ngoba abantu abasoze be-maintain i-distance engange-1 meter kumbe 2 meters sebefuna impuphu bonke. So kwakathesi sithi thina hhayi, banokuthiwa impuphu ibuya iningi i-distribute ezindaweni ezijiyeneyo. Sisikhangela-ke ngendlela lapha esihlezi ngayo eHwange lapha, hayi izambuzi izambuzi eziningi, lokuthi lama-communal toilets siyashiya ama-communal toilets, izindlu eziningi ama-one room, okutho ukuthi abantu bayahlala 21 days leku-one room. So ezempilakahle zazizwani ukuthi abantu bavikele umkhuhlane lo? Ye, bayazama abezempilakahle. Namhla-ke kunje, namhla ngibabone bebhoda ngemota ene-PA system besaba ukuthi bekhuthaze abantu becinisa abantu ngomkhuhlane lo e-COVID-19. Bayazama ezempilakahle kahle, kodwa amanye ama-areas hayi kathana kakhulu.
Lo ngumnumzana Lawrence Pen Pusha Moyo, isakhamuzi seHwange, sixoxela ecingweni ekhonale eHwange. ele-South Africa lona selilamalanga amabili kwaqala uhlelo lokuthi abantu bengaphumi ezindlini njengendlela yokunqanda inani labahlasele ligcikwane le-coronavirus ebeseliqansa mihla ngemihla. Kubikwa kubotshwe abantu abangamachumi amahlanu abangalandelanga isinqumo lesi, abanye njalo babonakale betshaywa kabuhlungu ngamasotsha. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yezalwane zamazwe ezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa, e-Africa Diaspora Forum, umnumzana Vusumuzi Sibanda.
Ngingathi esika kubona manje ukuthi abantu basaphuma kakhulu bona bese yitolo nasemabhanga bayothatha imali ngoba njengoba ilobhalithe iqala nje bese kusima kuphethele nenyanga okuthi abantu abaningi bayakhona ke bahamba bafuna izimali zabo ukuze banelise ukuthi bathenge ukudla mhlawumbe badinge nezidingo zabo okufana nokuthi iningi labantu mhlawumbe ke nelimele kedinga nelisanga ukuthenga ngoba belingakatholi imali sazobukela nokuqhubeka kanti ke safiye sabona izitolo kakhulukazi ngolesibili nangolesibili athi kuleli zizwe lapho liqale khona eziningi zibuyeka zingathi ziphelwa yimpahla ngoba nakho abantu kade bebatatazela bayothenga kodwa uma ubhekisisa ngayizolo ngoba sokuqalile ukubhanga kuye kwathi ukwehla kancane izinga lokuphela kwezinto ezitolo ngoba iy'tolo besezanelisile ukuthi zibuyise impahla.
Sike sezwa ukubana bakhona abanye abasuke mhla kubikwa ukubana kuzathathwa amanyathelo wona lawa sethethwe belubhekise ekhaya eZimbabwe kodwa bathe bafika eBeitbridge bathola umngcele usuvaliwe. Uke wezwa yini abahlangane lodubo lolo?
Ukuthi ukuthela ngolesine khona kuzokuba ngolesihlanu kusho ukuthi kuye kwaba khona ukugcwala kakhulu abantu emngcebeni waselesine sekuze kwabangela ukuthi ungqongqoshe wezasekhaya lapha udokotela uAaron Mtshanedi ahambele khona akhulumisane nabaseZimbabwe ukuthi bavumele abantu bedlule ngoba nabaseZimbabwe nabo bese bekhala nakho bethi cha abantu laba abafuna ukundlula lapho akukhona abantu nje kuphela baye eZimbabwe abanye bakhona ngabaya emazweni aphesheya njengabo Zambia nabo Malawi nakephikephi okusho ukuthi mayisikhathi sabo sibaphelele sokuthi imingcele yamele mazivalwe labo bantu bazogcina bephelele eZimbabwe bese bethi basibandeti khona.
Sike sabona imfanekiso yamavidiyo amasocha echaya abantu, ungasitshelani ngocuku lolu osilubone lusenzakala?
Sesike sabona mpela abantu beshaywa lapha ngamasosha mabethelakale bebuthene kumpe bephuza utywana ngoba utywana kwelapha e-South Africa nogwayi izinto ezizinjiweyo ukuthi ngeke kuthengiswe ngale sikhathi selamalanga.
Lo ke ngumkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zamazwe ezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa, e-Africa Diaspora Forum, umnumzana Vusi Moses Banda. Sixoxela ecingweni ese South Africa.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela, lamlela mshweshwe, lamlela nampa wafubembu.
Zithwele amaphaphu ngezandla izakhamizi zemaphandleni ezansi emaNdebeleni kulandela ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus elizweni. Iningi lithi ukuswelakala kolwazi ngalomkhuhlane kanye lemithi emaklinika sekudale ukuthi bahlale evalweni. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Iningi lezakhamizi lithi lesaba ukuthi liza kufa liphele du ngalomkhuhlane osubulela abantu abazinkulungwane ezifika phosa amathumi amabili lasikhombisa 27,000 emhlabeni wonke jikelele. Unkosazana Siphathisiwe Nkalo Esilikwe uthi bahlalele evalweni besesabela ukuqhamuka kwalomkhuhlane esiqintini sabo.
Thina njengezakhamizi sethukile kakhulu ngalo mkhuhlane okuthiwa yikorona ngoba kusizwa kuthiwa kawelapheki, awulamuthi ongelatshwa ngawo. Njalo le kliniki lapho into sethu sawesika ukuthi akulasizo ongaluthola khona ekliniki ngoba sikhuluma kunje ungaze ukutshawe likhanda kumbe umntwana ashise uhambe ekliniki akulancedo ongaluthola. Pho-ke okungaze kuthi lo mkhuhlane omkhulu kangaka ngendlela esikuzwa ngayo, njalo sisethuswa futhi ukuthi kufala abantu abalemali emazweni amakhulu khona ngapho pho thina sivele singelalutho kuyasethusa kakhulu.
Umnumzana Gibson Moyisa Khamusentene esabeleni seNswazi uthi basele bethithibele ngendlela lo mkhuhlane ovele ngayo. Uthi kakothola ulwazi olugcweleyo ngaleli gcikwane.
Ngingahlangani nabantu kakhulu abagcweleko kakhulu. Punguza laphana bekhuluma ngawo. Uthi kumele sihlale emakhaya lingayindawo. Sabala lokho othoi 8 and la kuyaqala sayizwe lakachana. Sizwe likachana ukuthi esekumuva. Sabona la khona abasa kukhona. Abantu sebeselacho. So ngibalo kumangala nqa kuyathiwa ama borders evaliwe. Sokuthenda sethuse kakhulu.
Unkosazana Santa Mabuya oyisakhamuso esitezi la uthi yadingeka imfundiso ebanzi ngaleli gcikwane ikakhulu emakhaya.
Cela uhulumende ekhiphe izisebenzi zakhe zihambe njengakhona ukukade kusenziwa kuhanja kubala abantu bebegcwele behamba dodu dobe sibala la. Lakathesi kabahambe dodu dobe sifundisa ukuthi lizibambe so liyenze so ukuze liphephe kungali ngayenza so so nxa bengakwenzi koko khona thina ngapha emakhaya sizaphela asikwazi mbe bafundise edorobheni thina ngapha asila umuntu osifundisayo
siqhumane lomnumzana Abraham Kiwane Beja yena odabuka emanxeleni entabazinduna oleminyaka okuzalwe ngamathuma esitshaka lolunye lambili oduzulu kumele alandele izeluleko zabempila kahle ukuze aphephe kuleli gcikwane
lati asifanele sibe ngamachapa nxa kulezicwebiso esiziphiwayo ngamadokotela ngoba ingxenye babe sebebonde lapho umkhuhlane wakhona ngoba sebayazile ngamathesi abawenzile kulabo abaficane belakho so kumele sihloniphe sizile sizile singadlali ngakho
omongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa uthi kusukelwa ngomvulo wonke umuntu kulele ukuzamela ahlale endlini yakhe njalo kakho ozavunyelwa ukubhotabhota okwensuku ezingamathumi amabili lane ezilandelayo uNkiwane uyalisekela lelinyathelo
lathi asifanele sibe ngamachapa nxa kulezicwebiso esiziphiwayo ngamadokotela ngoba ingxenye babe sebebonde lapho umkhuhlane wakhona ngoba sebayazile ngamathesi abawenzile kulabo abaficane belakho so kumele sihloniphe sizile sizile singadlali ngakho
abezempila kahle bathi bahlanu abatholakalela leli gciwane kuleli kwado yedwa wafa njalo bakhuthaza uzulu ukuthi ageze izandla kokuphela ngamanzi alesepha njalo ahlale emakhaya ukuze inqabele leli gciwane umasipala weGwande bebhoda ngedolobho lamhlanje ntambama ekhuthaza abamabhizimusi ukuthi bavale uzulu wonke ayehlala ezindlini ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda
ke ngithezele emuva kancinyane ngilithiye ezandleni zikasithandekile Mhlanga. Elingali tshona njani izilukani ndaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Ngqobani Sithole igqwetha lika mnumzana Josephat Mzaca Ngulube labanye abane ababothwa laye kobulawayo kodwa basiwa ejele leHarare.
Emavikini amabili adlulileyo ngingatholi ithuba lokuthi ngifike esigodlweni esozweni lapho-ke engifike ngabona khona ubaba uMzaca njengoba siwasiswa kobulawayo hanjiswa esozweni eHarare Central eRimani ngifike ngaqoxwa layo ngendaba yayo kabani ngisasingale bengakatholi amaphepha awedeni ngakho-ke sengiwatholile amaphepha angikhona amakhulu indaba yakhe ithethe isikhathi eside njengoba sikwazi sonke ukuthi it took almost whole year kayise ngo-February sesaceda ngo-December ngakho-ke esengiwabalula amaphepha hhayi mina lapho enxa ngikukhangele ngibona kakhulu ukuthi hhayi inkosi yalahleka kakhulu ngakho-ke sesisiya-ke ukuthi sigila le ndaba nanaebhengokuhamelelelayo okumqoka kahle ukuthi isikhathi sesingathi sesisiba side njalo sesitshawa la kulo mkhuhlane osusuke wamemetheka kuyukuthi into esizasivalela nje ukuthi sizafika nini enkantolo siqoqisane labojaji ngendaba yokuthi baphume kuyukuthi bamelele i-apil yabo I'm ready and good to go. So emalangeni amabili amathathu azayo actually ngathi siyafika ngemanje sizabe sesikwanisile ukuthi siyazi ukuthi njengoba i-bail layo i-one of the urgent matters that we always talk about ukuthi bangasivumela yini ukuthi sizwakale ngesikhathi sonyeso kuyukuthi nje lathi sesivalile emahhofisini sivalekela wona lo mkhuhlane ongamuyamemetheka kodwa nje siyakwanisa ukube sifika nje enkantolo siyakwenza imisebenzi njengaleyo.
Ye ungasitshela ukuthi kudaba lokubana umnumzana Ngulube wayengekho lapho kutshiswa imota lezo okuthiwa wazitshisa njalo lokuthi yena wayesemfeni ubantu uthatha njani udaba lwakhona lapho beze befake isinqumo sona
yinto lanamhla engani ndidi ingqondo ngoba nxa ngithi ngiyakhangela umantshi wasuka wakukhangela ngendlela
emthethweni wethu engekhoyo ngoba into eqakathekileyo ukuthi yena lo onguye ongena enkantolo esitsho ukuthi into yenzwa kanje ngakufaka ngesilungu ngithi he who alleges must prove everything kule indaba yakwenzakala kanjalo umantshi uthi umnumzana Ngulube kuyakhanya ukuthi wabasemfele angithi la maphepha la awaplace before the court esithi evidence needs defense kuyavuma ukuthi they were authentic they were genuine but abe sesithi ividiyo le akhitshwa ngubabomzaca kwakumele ibe nesikhathi meaning to say it was supposed to be in real time angazi ukuthi lapho uzama ukuthini ngoba thina sithi emthethweni he who alleges must prove so ubabomzaca yena ngokwakhe kwakungamelanga aprove beyond that ngoba yena akavele akufake before the court kwasokungumthuthiso kumele ukuthi athi this thing is not authentic angithi ngoba eyanyinje angithi so angazi ukuthi wakuthatha njani kuyikuthi yinto nje lami endidingqondo and I'm very confident ukuthi as we go to high court those issues are going to be dealt with had it been that the magistrate was saying ukuthi he's convicting based on circumstantial evidence it was something else but he's not saying that you know it really baffles the mind but anyway we've got the opportunity to go to high court and deal with that thing. We have got a strong case I strongly believe
manje kodwa yena wathi umthole enjani ube ngumuntu ophile kahle na
indoda iqinile indoda ezimiseleyo into engani yangethusa ukuthi ngamthole sithi wayekwazi ukuthi umantshi angenza khona okwakwenzile engazi ukuthi wayekuthatha ngani kodwa kwangethusa mbijani kodwa wayekwakujoyi so ngumuntu okade ezimisele ukuthi hayi the road ahead of him is going through prison
sike sezwa ukubana isizathu sokubana yena labanye bakhe ababevalelwe ndawonye basuswe kobulawayo ikuthi impilo yabo yayisengozini like la kucubungula yini lokhu ukuthi kathi ingozi yakhona yayizavela ngapha umuntu esejele
hayi ngumuntu nje oyabebhuqa akahlekahle ngumuntu odelelayo ngayisisho njani ngoba kambe shiwa ngingangena ejele namhla ingozi yami na indlela nje yokuthi bamthundubeze ngoba ngale lapha khona izihlobo zakhe ikho lapha ezingekhoyo khona ngapha kube labantu abamvakatshelayo kube labangane abamvakatshelayo ngale nje siyabe sifikile nje nxa sihambele khona angiboni ukuthi kulo msoco nje khonokho okutshiwoyo
siyabonga kakhulu ungavalelisa abalaleli
ngiyabonga abalaleli ingoba nihloleyile ibizo lami ngomncube atoni
hayi lathi sibonge Loge ngumnumzana Ngqobani Sithole igqwetha likamnumzana Josephat Mzaca Ngulube labanye abahlanu ababotshwa kobulawayo basuswa basiwa eHarare ebesixoxela ebuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhla sicubungula ukuthi abathengisa esitaladeni basebenza njani ngesikhathi se-coronavirus. Sixoxa lo nkosazana Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association.
Esikhuthaza ukuthi ngabahlala lamanzi. Bekezi zandla bekezela lezi lamafruits abo especially laba abathengisa amafruits bebayagezisa so sikhankasa sicela lo city council ukuthi ehlale esinike amabhawuza kumbe nevula izimpompi zakhe amanzi ebe khona ebe available then sibe sesikhuluma ngokuthi amapolisa akakwazi kathatha iresponsibility yokufundisa abantu behambe bebatshele kuhle kuhle ngezitrade ukuthi abantu bengabuthani nothi ukuthi bebathaye ngezemvuvu so siyakhuthaza ukuthi la uhulumende kafundise amapolice abo khona abantu abatshaya abangogogo abantu abatshaya ngabazukulu babona laba bagogo labo bona laba abatshaya abantu bakhudliswa ngemali evending so kabayekele ukwenza konoko kababe lesikhathi sokufundisana labantu kube lama flyers aphumayo abhodayo sananzela ukuthi ama-vendors amaningi kawala ma-WhatsApp la okuphuma khona information yona le, kabala ma-TV okuthi batshona bebukele kuphuma yona le information. So umuntu lo muntu kumele kube le nto ayiphiwayo mbene lugwalo kumbeni kuyini okutshenisayo, kube lama-adbana la.
Nxa kuyikuthi abanye abathengisayo babotshiwe, basiwa ngaphi njalo kwenzakalani kumpahla zabo?
Ababotshwayo nxa bethengisa bahanjiswa e-drill roll. Bengabotshwa ngumpholisa we-City Council iyabathatha nge-roll yabo beyitshiwe e-drill roll konke nempahla zabo beyifayinda khona ngale. Impahla ziyasala. Bona ngokwaba amapholisa bathi bayenza i-auction, kodwa akasizake sinxuswe kiyo i-auction. Ikuthi umuntu nxa esethathelwe wabhadala ifayindi, okunye vele okwabe sokusengqondweni yakhe ukuthi sefuna ukuyaqhubekela phambili ngebhizinisi edinga esinye istaff. So ukuthi lokho okusalayo basala bezenzelana amapholisa kumbeni basala beyenzane, kodwa esikwaziyo ukuthi kwesinye isikhathi sasibone ntambama bona amapholisa sebephuma bethwele amapaperbag, singazi ukuthi babe bethengile ku-auction, ukuthi auction le ngeyabo azake siyibone ifakwa ku-public. So siyakhuthaza ukuthi nakho kwakuphume ku-public ukuthi hayi kuthethwe impahla ezinje i-auctioning ngesikhathi ezingaka, okwazothi laba bantu abafisayo labo bona laba abathethelweyo ukuthi beyithenga nge-cheaper price bebuyele futhi emgwaqweni. So yikho esingathi sikhala ngakho futhi njengama-vendors ukuthi i-auction leyo ibe segcekeni.
Manje abathengisa ezitaladini bengazivikela njani ekuhlukuluzweni?
Siyakhuthaza thina ama-members ethu wonke, sihlala silabo sibili sifundisana labo. Siyabakhuthaza labo ukuthi kabajoyine inhlanganiso, kababe ngama-members, bebe ngama-active members, kabakhulume izinto zabo ezibakhluphayo enhlanganisweni, ukuzothi lathi sesihambisa kumbeni labo futhi kulama-committees akhona kuma-ward abo, labo bekwanisa ukuthi bezihambisela inhlupho zabo eza ku-City Council or kuma-councillors kuma-MPs, okwazothi kulungiswa kungabe kulungiswa. Njalo siba lama-trainings esiwayenzayo, khathesi sile-financial business training esiyenzayo, okuthi ama-members ethu sayafundisa ukuthi how to run ama-business abo, bebambe njani izimali zabo, beyenze njani. Lakhona lokho kwama-bylaws e-City Council sihlala sibafundisa ngawo, ozo ama-bylaws angkhona engakaphumi mgceke ukuthi sikwazi ukuthi vele silandela waphi. Esilokhu salandela ngamadala, but still sisebenzelana kuhle le-council, siyayifuqa layo labo besifuqa ukwenza ukuthi lathi sisebenze kuhle. Ubulawayo wethu la ebe ngohlanzekileyo. So konke khona lokhu sihlala silabo ama-vendors on the ground, sikhuluma lawo ngoba lathi singama-vendors siku-ground, siyabe sifundisana sibonisana ngakho konke.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga. Ngesukani ngesikhangele inhloko zezinye izindaba ebesilazo kuhlelo lwalamhlanje. Ugatsha lwezempilakahle luthi sokulabantu abayisikhombisa 7 asebetholakale belegcikwane le-coronavirus elizweni. Ilizwe limatasatasa, uzulu edinga ukungamphilisa kwamalanga angamachumi amabili lanye alandelayo lapho okuyabe kungahanjwa mahlayana ezidaladeni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Lila.
Siyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.